Urongwa uhu hwave nenguva yakareba huchikwenenzverwa paine chinangwa chekuti panosvika gore ra2030 pange pasisina vanoshaya nekuda kwechirongwa ichi. Vanenge vaine chirwere ichi vanenge vachitarisirwa kuwana mapiritsi zviri nyore. Mukuru wemapurisa mudunhu reManicaland Assistant Commissioner Dorothy Kupara, avo vakaparura chirongwa ichi, vanoti zvakakosha kuti mapurisa ose aremekedze hwaro hwavapo kuitira kuderedza kupararira kwechirwere ichi. Amai Kupara vanoti hapana chinonyadzisa pakunoongororwa chirwere cheHIV uye pamwe chete nekutora mishonga yacho sezvinodiwa.
Kazva kubata gadziriswa. So it is my wish and I would like to thank you very much, Vana Director Medicals, that you came to my province. And I think my province is going to be the first one to use this document. And my officers, I don't think they are ever going to deny kuti vatestwe basa richatowanda kuna the provincial medical officer.
Mukuru wemapurisa uyu anotiwo hwaro huripo uhu hunobudisa pachena kuti vanenge vaine chirwere havaizotadziswa kusimudzirwa pabasa. Hwaro uhu hunotiwo vanenge varwara vanokwanisa kumbonozorora zvavo vachipora vachizongodzokera kubasa kana vave kunzwa zviri nani. Mumashoko avo ekuvhara chiitiko ichi, mumwe mukuru wemapurisa Superintendent Eric Kamanda vanoti hwaro hwavapo uhu huchabatsira mukufambisa basa ravo zvakanaka, kunyanya kuvatungamiriri vemakamba kumatunhu ose emunyika.
Kana masangana semadispo, kana masangana nechinhu chemedical chiri kuda kunetsai, munoti kupolisi inoti chii? Munenge muchitoreva iroro, ende riri kunzi rakatsetseka, rinosapotiwa nepolisi act, macurrent labor laws nezvimwe zvese. Saka tinokutendai kuti chiremba dokumendi ramauyisa netimu yenyu rinokosha chose, riri kubva ratipa tokichi isimbi yebasi toapa chisando dzavo handiti tinotenda. Tinokutendai mese tichiti tinotenda zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka.
Mumwe wechipurisa anorarama nehurwere Sergeant Tawanda Mugeri vachipa uchapupu vati zvakakosha kuti munhu wega wega kunyanya kuchipurisa ararame achiziva paamire mushure mekuvhenekwa kweropa.
Panhau yekuudza vamwe kubasa, handifungi kuti dai inonzi disclosure, zviri nani inini ndaakuziva zvandiri zvitori right, because izvezvizvi ndikangoenda kucape hospital vaakutidedza nefirst name. Handichadi kuti ndinzwe patinyenyenu ndokoenderera ndauya zvonzi nhasi chii. Ndakamboita anonzi maabsence mamota ekuti yakatanga pahura kuzvimba huro kudaiso, zvikanzi vamwe vachiti chii chii kusvika vazoona kuti hano imota, ndikaoparetwa ndikabviswa. But kubvira pandakaziva kuti maabsence ivayo ndadangorapwa pedu pacape hospital achipera.
Hwaro hwekubudisa HIV AIDS policy hwakaitwa pachidzidzwanwa nemasangano akasiyana-siyana anosanganisira the National AIDS Council, NAC, Population Services International, PSI nemamwewo. Mukuru weNational AIDS Council muManicaland vaEvans Makoni vanoti vari kushanda nemapurisa kuti vazadzikise zviri muhwaro mavo.
Kambani ikalonja policy yainoimplementa, tinobata vazhinji vanenge vari kumabasa, toderedza uwandu hwemari yatinoshandisa pakurapa nekuti vanhu vanenge vadzivirira.
Vakuru vechipurisa havana kuda kuburitsa pachena kuti chirwere ichi chakapararira zvakanyanya sei muZRP, kunyange hazvo ongororo uchitaridza kuti kuchipurisa kumwe kwemamwe mapoka emabasa kwakatekeshera chirwere ichi, kusanganisira kuchiuto nekuvatyairi vedzimotokari dzinofamba mitunhu mirefu. Hwaro hwakaparurwa uhu hucharamba huchiongororwa nekugadziriswa kuti hukwanise kufambidzana neshanduko inenge iriko uye nenguva. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.